Vashara nestudio 7 mushure mekuita musangano nevamiriri vemasangano evashandi vehurumende muHarare nhasi. Gurukota rinoona nezvevashandi vaNicholas Goche vati nepamusana pekuti mari haisi kukwana, hurumende ichabhadhara mari dzebhonasi muzvidimu zvidimu. VaGoche vati hurumende yakataura danho iri mushure mekuita hurukuro nebazi rinoona nezvemari, iro rakavaudza kuti mari haisi kukwana.
Ndavaudza kuti bhonasi inenge iriko ichatambirwa, vatichatambirwa nemutoo wekuti inoitwa stega. Vamwe vachatambira muna November muno, vamwe muna December, so bonus iri kuzo.
Asi munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vashandi vehurumende vanofanira kubatwa zvakaenzana.
Zvabuda musangano ndezvekuti takurukura nyaya dzekuti bonus ririko muna December, tikavaudzawo zvakare kuti tei tichitarisira kuti bonus iri ngaribhadharwewo kumaticha nevamwe macivil servants muna November, kwete kuti November inongobhadharwa masoja chete, nekuti nyika ino haisiye masoja chete, ine matichawo, ine vamwe vanhu vanosenza kwakawanda wanda, nekuti vakanga vaita vachibhadhara mari dzemasoja muna November chete, zvoita sekunonzi isu hatina basa. Hakusi kuti kusora masojaba, masoja tinoada, but ngavari bhadharewo vamwe, mari yedu ichine simba tikwanise kutenga. Chepiri, tataura nyaya yekuti isu tiri kutarisira nyaya yekuti housing kuvashandi vehurumende ngaikurumidze kutaurwa, tichitedzera zvakataurwa neZimu Asset, nekuti Zimu Asset iri kuti vanhu ngavapuwe dzimba, maklasta akasiyana siyana, makonzenzi iwayo ngaitwe brought kuti zvive practical.
Mutungamiriri weProgressive Educators Union of Zimbabwe kana kuti PEUS vaWilson Makanyaire vatiwo hurumende inofanira kumira pachokwadi, kwete kungovimbisa zvinhu zvaisingazoita.
Manzwi ratata meeting ine manakira mukutaurwa zvinhu zvakanaka mukutaura. Chandinoziva ndechekuti Zimbabwe yandakurira, vakomana vedu vanogona kwazvo kutaura ruma offices, vanogona kwazvo kutaura ruma kapeti, but paimplementation pazvinofira. Isu tangotarisa tangoona kuti zvavaimbisa zanhasi zvichaitika here, asi isu sePEUS tinongoti hatimirire ipapo, zviri zvinoperera ground.
Zvichakadai, vaGoche vati nhaurirano panyaya dzekuwedzerwa kwemari dzemihoro kungangotanga mwedzi unouya.
Panyaya yekuti manegotiations akatanga rine, ndavatiwo maconsultation asati apera navachinamasa. When those consultations have been completed, tichazovaudza.
Asi vaMajongwe vaudza hurumende kuti pakashaya chinobuda munhaurirano idzi, vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vachatanga kuramwa mabasa.
Imwe pointi yatataura inyaya yekuti hurumende ngaikurumidze kudhila nenyaya yemanegotiations a2015. Tisarambe tiri patiri nepamusana pekuti 2015 akutosvika akunotanga. Kana tichida kuti zvinhu zvitinakire, ngazvibudeka pachina kuti chairman ngaapoindwe togadzirisa zvinogadziriswa nguva iripo.
Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuwedzerwa mari dzavanotambira kuitira kuti mushandi anotambira mari yepasi pasi asatambire mari iri pasi pemadhora mazana matanhatu ane makumi masere emadhora pamwedzi. Ongororo ichangobva kuitwa nesangano reConsumer Council of Zimbabwe inoti mhuri nevana vashanu inoda mari inoita madhora mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemaviri pamwedzi kuti irarame. Pari zvino, mushandi wehurumende anotambira mari yepasi pasi anotambira madhora mazana maviri nemakumi mashanu pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.